vagari ava vachitungamirirwa nasabhuku wavo vaedson masekesa vanoti vakaenda kuna mambo mushure mekupedza nguva yakareba vachikakavadzana navamasiya avo vakatotanga kutema minda munzvimbo yavo inopfuura mahekita zana sabhuku masekesa avo vane vagari vanosvika zviuru zvitatu kana kuti 3000 mubhuku ravo vanoti vamasiya vaishandisa simba rezvematongero enyika kuputa minda yavo iyo inofurira mombe dzavo vamasekesa vanoti vamasiya vakavaudza kuti vakatopuhwa mapepa ekutora nzvimbo iyi ndokusaka vakaenda kwamambo kuti vavamise
takaenda kwamambo tikasvika tikataura pamusoro penyaya akatora 60 hectares muada atora 60 hectares muada ndokuchibuda muada ndokuchiti akuda dzimwe hectare zviku ada iyoyo inzvimbo yekwamasekesa as far as I know pamap ndinoziva iri nzvimbo yekwamasekesa
utauriri wevagari ava vamatsuwo masekesa vanoti vanorwadziwa kuti munhu mumwe chete vanoda kutora minda yavo iyo inofanira kushandiswa nevana vavo kana vakura vamatsuwo masekesa vanoti vanotarisira kuti mambo tsovani vachapedzisa nyaya iyi zvakanaka nekuti pane makakatano emiganhu nerimwe raini iro rinonzi rinobvawo vamasiya
asi dare rasho rakatsekatseka nyaya rakamboda kurashika dareshei vachiudza varaisabhurwawo kuti ina oye inofamba sei asi pakupedzisira vashe vato vanhu vakaruramisa nyaya vachiti aiwa mukutsanangura kweni mose ini wekwamasekesa nomukuru akanga arimo wemumhuri yavo vanova vachikonokono mose mataridza kuti mabhaundari amuri kutaura ari kure nakure saka ini pachangu sashe handina ruzivo nokudzamo hwakakwana pamusoro pemao
asi sabhuku masekesa vanoti muganhu vanouziva nekuti pavakatarwa mugore ra1960 vaivepo
nezvibhuku rakagurwa 1961 map ichiitwa nabarwe ini ndaandiripo ini ndirikutaura nga ndaandiripo during that time right
iyoyo 60 hectares dzemuadha ndokudzitora ndokubva atsvaga nzira yekuti atore dzimwe 160 kuti aite 220 hectares dzaanotora dzaanoda kudyara nzinzi saka takataudzana zvisingambobviri almost 3 hours saka tikamuudza tikati iwe zvauri kuita uri kutirwisanisa namabo
asi vamasiya varamba nyaya iyi yavari kupomerwa vachiti vari kunyeperwa uye varamba kupindura mubvunzo yekuti vaide padare ramambo tsovani here nezuro
mubvunzo wavo vazoti ichokwadi here ndo wakanaka iyoyo ichokwadi here hazisi chokwadi shamwari chokwadi that's answer to everything
asi mambo tsovani vafelix mundau vabvuma kuti dare remakakatana iri rakaitwa nezviro pamusha pavo uye vamasiya vaivepo
ya vakauya ivo ya ichokwadi inini ndangoti iri kutaura chokwadi mabhaundaris handiazivi vatakabvunza bami vakanga varipo votaura bhaundari yavanoziva saka varingopokana nekuti uku kwakuri ndokwamasekesa kana kuti ndokwa vaiva kwamundau ndio dambudziko guru riripo zvokuti inini esinani ndakatoanza nchiti inini handinyatsoziba mabhaundari handaazivi but kuti atakaganurana
kunyange vamasiya vachinzi vane mapepa ekuti vatore nzvimbo iyi mudzviti wechiredzi vanovasatudzaro wekomiti yeminda mudunhu iri valove mochisiva vati nyaya iyi hasati yasvika muhofisi yavo asi vari kuinzwa nemakuhwa nekuona pamasaisai
oraiti ndirikuti nyaya yacho tiri kungoinzwa mumasocial media asi hapana ati auya achitsanangura nhau yacho yekuti ivo mp kana kuri kuti vari kuzviita izvozvo ndeapi maprocedures avakaita kuti kunogara vanhu mucommunal land vachiita zvekuti varime zvepundutso hatisati ndatomboona nyaya yacho kuti yakafamba sei asi tikuita netsvakurudzo dzedu titione kuti zvakamira sei paground
mhuri yekwamasekesa inoti yakatanga kugara munzvimbo iyi kuma1920 yavakasiyirwa nemadziteguru avo nekudaro vamasekesa vakabva kune imwe nzvimbo kuzoda kupamba minda yavo mambo tsovani vachapa mutongo wavo kana vapedza kuzeya nyaya iyi uye vanoongorora zvakasimba nyaya yemuganhu kunetsana uku kuchiredzi kunotevera makakatano aripo eminda yemadzinza kunzvimbo uku pakati pevagari vekuchilonga nehurumende iyo inoda kuvabvisa munzvimbo yavo kuti vape kambani yevarungu veden dairy kuti irime mafuro emombe dzemukaka ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba